vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi mangwanani sachigaro wevaiva varwi vorusununguko vakristopher mutsvangwa vati vamugabe vanofanirwa kuenda chero zvodii vamutsvangwa vati boka ravo rakasvotwa zvikuru pamwe nekushungurudzika nekusasiya basa kwavamugabe izvo zvaitarisirwa neruzhinji asi vati nedzisiro vamugabe vachaenda chete
isusu tinongoti kune vanhu vemuzimbabwe takanyara takasotwa kushungurudzwa nemukuruyu kuti pati yake yamutananisa basa anoda kuramba ari pabasa ezisi hana waanoterera kunge zvonzi iye anozviita kunge mwari munyika munomu tinomuno mwari vanhu ende vanhu vachamuratidza kuti ngaasiye basa
vamutsvangwa vati nekubudirira kwakaita kuratidzira kwakaitwa nemugovera neruzhinji kwezimbabwe varonga zvekumwe kuratidzira mangwana chipiri vakati vanhu vanofanirwa kugara pedyo nekumba kwavamugabe kusvikira vasiya chigaro
taronga kuti vanhu vadzoke zvekare muHarare ende rwendo runotoda kuti vanodai zvaigona vanogarira kudhuze nekublue house kuti atange kunyatsoona kuti zvinhu izvi hazvina kunaka zvaakuitika munyika muno asaramba achipa mutoro kune vanhu vekuami kuti varambe vachimuchengetedza
vaimbo vevanhu vorusununguko ava vashoropodza mashoko avapatrick chinamasa nedzimwe nhengo dzezanupf dzakati mushure menyonganyonga iri munyika bato rezanupf richaita hurumende itsva inenge ichingova yezanupf chete vaisa vaemarson munangagwa pachigaro mutauriri wesangano revakarwira rusununguko vadouglas mahia vati havazotevedzeri vanhu vanoda kudzosera nyika kumashure vakakurudzira veruzhinji kuti hondo yekubviswa kwavamugabe ihondo yezvizvarwa zvese munyika
vanhu havasi vachinamasa masoko achinamasa semunhu iwo une ako uye ane ake saka isusu hatigoni kurarama nemasoko okuzwa nemunhu zvingatotishamisa kana kuti pamwe juzi anotova kana kuti akatomirira ivo vanhu vari kuita zvavari kuita navamugabe we would never know saka tingateedzeri masoko emunhu ari kuda kuti zvinhu zvidzokere mumasure
vaive varwi vorusununguko ava vanyorera kudare repamusoro rehaicourt zvakare kuti dare iri riburise pachena kuti zvakaitwa nemauto nechipira zvityori bumbiro remutemo vaive varwi vorusununguko ava vatiwo sezvo vamugabe vakabvuma vega kuti vakatadza kuita basa nemazvo nezuro vanofanirwa kusiya chigaro vachitaura pachivhitivhiti chehurumende vamugabe vakabvuma kuti nyika yaenda kumawere asi pachinzvimbo chekusiya basa vakati vachagadzirisa mhosho dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini patricia mudadigwa